tiri kuonana na vamunzura nevamwe vemdc yaprofesa tichikurukura kana paine zvavanofunga kuti zvingagadziridzwa. Tinoaprocha zeki tiri tese. Last week takaita musangano wakanaka vachitaurawo zvimwe zvavaifunga kuti zvinovanetsa, tikavaudza kuti no, ngatipire zvinhu zvese kuzeki. Semapato ari matatu, zeki hakufanana necontrola, isu hatigoni kukontrolawo zeki. Ivo vakati vakontrolewo zeki, tikati kana muine zvine kunetsai zvamunofunga zvinofanira kugadzirirwa rusari dzedu, isaita mhirizhonga, tinoaprocha zeki tiri tese. Isu yedu hatina zvinyuto zvatinazvo zvakawanda nezviri kuitwa nezeki. Tatinotarisire kuti tichaita musangano vhiki rinouya apo patotarisa kuti mamwe mapato ane zvavanoona zvoda kugadzirwa nezeki vachaisa nyaya dzavo pachena. Takateerera tobva tangozivisa nyaya yacho, toidhiskasa toona kuti tobuda nesolution yakadini.
Asi munofunga kuti panozoitwa sarudzo zvese zvinyunyuto zviripo izvinenge zvagadziriswa?
Zvese zvese zvagadziriswa, hapana zvinhu zvikuru.
Vaitaurawo nyaya yekuti makawirirana kuti pauye nyanzvi kana kuti mbiri dzinobva kuzanu PF, mbiri kuMDC nedzimwe dzinobva kwamuzvinafundo Washman Ncube, kuti munotarisawo iyo michina yeBVR. Ndoo zviri kuitika here?
Hongu, takawirirana izvozvo ende tichazviita.
Totarisawo nyaya yesarudzo vamangwana, dziri kuitwa riini kana dzinofanira kuitwa riini tichasabumbirire mutemo?
Sarudzo dzinoitwa gore rino pakati paJune naJulai. Dheti harisati rasetwa nehurumende kuti dzingaitwa riini, asi pamutemo hatigoni kupfuura Julai wegore rino tisati taita sarudzo.
Ko, vamwe vanga vachiti Juni upenyu hweparamende unenge usati wapera?
No, if you look at the life pamutemo chapo chaipo, parliamendi yakapinda muoffice after July. Saka 5 years dzedu dzinopera nana July imomo.
Kose muri kuti June?
Ndiri kuti it can be held between from June onwards. Life yeparliamendi yedu i 5 years, so zvodhipenda kuti watanga kuerenga 5 years izi kubva palast dissolution of parliament here kana kuti palast commencement of parliament.